Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, November the 5th, 2015. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are discussing the high rate of violence against women and young girls as the country's economy continues to spiral downwards. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kiloid shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, you know that Thursday is your day. Pano pachina che madzimai.
Lilakoge Ustola Ebulenjini. We are also on the web on www.voazimbabwe.com. Kumbenjalogu www.voandebele.com. Kumbenjalogu www.voashona.com.
Zitarangu dinozi nyashama zangu. Nishanda ndiri kumsasa. Nino Zimbabwe. Mashandira tanga kichita, tanga kichifunga kutinyaya zemiri shonga. Dishanya aso lerera kana kutopera kana ushikoze. Asiti lukona kuti madzimai arikunyanya kushunguru zika. Chakana nganane ze ufumi. Kuti iyo nikapacheza yoo. Iri kugadzirisa ufumi wayo. Tirikuona kuti munhu ari kunyanya kupinda padambudziko mudzimai nekuti ndiye anofanira kuti atarise kuti pamba padyiwa vana vaenda kuchikoro zvese izvozvo tikona zviri kushungurudza munhukadzi. Munhu akatarisana nekushungurudzika zvisinei nekuti kushungurudzika kwemhando ipi nekuti vamwe vanogona kunge vari kurohwa, vamwe vanogona kunge vari kunyimwa chikafu, vamwe vana vavo ndo vari kutobatwa zvigaro. Kushungurudzika kwese ikoko tinokurudzira kuti munhukadzi kana asangana dambudziko rakadaro atsvage rubatsiro kumapoka akaita sana Sasa project kwa uko kwanokwanisa kuwana vanoyananisa vaya vatinoti vanomupa yatinoti counseling pachirungu. Ikokoko mukuyananiswa ikoko kungave kwako iwe munhu wega kana kuti nevamwe vaunogarisana navo kana nemumwe wako murume wako manano menyu munokwanisa zvakare kuyananiswa. Zvinobatsira kuti mutange kufunga patsva muchiedza kugadzisa matambudziko enyu zvisina kushungurudzana. Isoso tine yatinoti toll free inoshanda neEconet line inofona pachena. Saka kana munhu anenge asangana nedambudziko anogona kufona panhamba idzodzi dzinoti 0808-0074. 0808-0074. When you look at gender-based violence, especially in Zimbabwe, you find that we were thinking that women are now in a better position to deal with that and are able to live out of violence. But when you look at the economy in the country, you would also see that women are becoming more vulnerable. They are not economically empowered, and that makes them more vulnerable to the situation. So cases of domestic violence, reported cases, especially in our experiences in SASA, we find that more women are coming out to report cases of domestic violence. And the rape cases are also on the increase. We are still struggling with the fact that with all the work that different organizations are doing, we find more reported cases, but our efforts and the government efforts, we see that we are fighting this problem, and we think as more people come to report, that will reduce gender-based violence.
Hi, this is Soma Mtukuzi. I'm sending out a message to all the women who might have been abused. Do not let that guarantee what your future is like tomorrow. Speak in encouragement into your heart, into your spirit, that you are a strong girl and you can make it through anything in life. So don't give up. The future is brighter for you.
Zvino yave nguva yekusimudzira mudzimai. Ukasimudzira mudzimai wasimudza nyika.
Abantwana baphazamiseka kakhulu ngoba uzathola ukuthi kwesinye isikhathi ubaba utshaya umama usuzazama ukuthi ukhulume lo mama uthi hayi mama indaba asiyihambise ngaphi emapholiseni, kodwa uzathola ukuthi umama ngoba uzama ukuthi anjani agcine umtshado wakhe uzehluleka ukuthi anjani athi no avume ukuthi sihambe emapholiseni. Ekugcineni thina njengabantwana, abantwana bayahlukumezeka ngoba abasebengenelisi ukuthi bekhulume izinto ezibakhathazayo phakathi kwabo ngoba uzabe sesaba ukuthi umama laye endlini ngale esengamhlupha. Mama uyafihla akuzwayo ubuhlungu abuzwayo ukuthi nje agcine umshado wakhe. Ngapha thina njengabantwana siyakhathazeka kakhulu ngoba mawusubala akubaleki njalo mawufunda akufundeki ucabanga ukuthi mama uyachaya ngale ngubaba endlini. I-gender based violence iya affecta kakhulu abantwana, iyabahlukumeza ngaphakathi ngoba bayebezama ukuthi kube lokuthula endlini kodwa bathola ukuthi akusela kuthula, labo bagcina sebengabachayayo abasakwanisi ukuba ukukhuluma, abasavumelekanga ukuthi basho bona abakuzwayo okubuhlungu phakathi kwabo. Indaba zabo bezikhulume bodwa abantwana bengaboni ngoba ekuboneni kwabantwana abantwana bazwa ubuhlungu. Njalo abazali abafundi njengabazali sifunda ebazalini bethu. Abazali bethu abenelisi ukuthi bobabili bekhulumisane bodwa. Thina njengabantwana singaze sibone izinto ezibakhathazayo njengabazali bethu. So asifunde okuhle from abazali bethu kusukela ebazalini bethu ukuze lathi sikwazi ukuthi njani. Mase sikhulile emtchadweni yethu singafundi ukubana kuyachayana emtchadweni. Ngoba lathi sabe sisesaba njengabantwana ukuthi umuntu uma eshada uchuthu uzamele athone enjani. Echaya abantwana abangabafana bazafunda ukuthi umuntu ongumfazi uyachaya. So sicela ukuthi abazali bezame ukuthi bekhulume izindaba zabo beziqedi, kungabi lokuchayana okuthile. Abantu abadala sina sikhangelela ukuthi ngabantu abazwisisanayo abakhuluma bezwisisana kodwa mase bekhanya sebechayana, thina njengabantwana sifundani kubo.
Each participant mele ithole ulwazi lokuthi lona kumele lusebenze njani uze icommunity yethu ihambe kuhle. So kuqakathekile la ukuthi abantu abanje ezibhedleleni, amanesi, odokotela, amapolisa kumbe emajele sibe beqakathekise bebekwazi labo ukuthi igender kutshona ukuthi umuntu ongubaba, ongumama, oyintwana, oyinkazana, lomfana, bonke laba bantu bebefundiswe ama roles abo ukuze bezwisise bamele bebambe njani umsebenzi yabo ekuhlaliseni labanye abantu.
Welcome again. If you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the high rate of domestic violence against women and young girls as the country's economy continues to spiral downwards. What are your views on the issue?
Marvelous. Musasa Project, a non-governmental women's rights organization, says domestic violence has reached crisis levels, adding the continuing collapse of the economy could be a major contributor to the problem.
Which is true, PJ, because the Musasa Project actually says there has been an escalation of the number of cases reported to their offices as families continue to struggle day to day, leading to a higher incidence of disputes. We hear from Nyasha Mazango of Musasa Project, who I had the pleasure of speaking to earlier on, of some of the statistics, you know, that they are receiving, you know, to do with domestic violence cases in their offices.
Yeah. If I take back to 2014, we saw about 25,000 during the whole year. But already this year, we have passed that figure. So we are past 25,000 women that have walked through our doors seeking for help. So you can imagine, what about those who have not come in the open to talk about their problems in terms of gender-based violence? You also find that about 65% of the cases that we've got, they are young women between the ages of 16 to 24. So all these cases, they could be as a result of early marriages, they could be as a result of rape cases, and the rape cases are also between the ages of 10 and 17. And this is worrying a lot because these cases, the rape girls, survivors are also pregnant. So when they come to seek for assistance, it becomes costly because these are the trends that gender-based violence and its facets have taken.
Take us through the process. If a woman is being abused, what steps should she take? Where does she go first?
Yes, if somebody is abused and feels that they want support, the first place to call is our toll-free number. When the toll-free number is answered, that person is then given some support, maybe on the phone, or informed on how they can physically come to our offices. When they come to our offices, the first thing that they do is to receive counseling. And after some counseling sessions, depending on the case of an individual, they are then either directed to our life skills and social empowerment. So the life skills are the capacity building training that they get, capacity building sessions. They make the training on their rights, on women's rights, on how somebody can follow up a case. If a case happens sometime and you want to follow it up and seek justice, you can then do that. Then if somebody can also be referred to our support groups in communities where they have come from, support groups. These are survivor groups where people then have peer-to-peer counseling. And then they can also be referred to other groups like anti-domestic violence clubs and peace clubs in the communities where they have come from. And these groups, the only thing is that they do is to support this survivor and give you more information, because there are a lot of information that you then get from SASSA when we carry out community programs. And what community programs do then, they create demand for our other direct services, because somebody might not be knowing where to go. So SASSA's doors are open. The toll-free number is 0808-0804.
That there, PJ, was Nyasha Mazango of Mumswasa Project, talking about some of the help that they're actually giving women that come into their offices reporting their domestic violence cases. Mm-hmm. And as she said there, they're also seeing that there are a lot of young girls that are being abused. Mm-hmm. And she was just giving out their toll-free number to those that, you know, are seeing people that are being abused. Yes. Or generally also facing abuse themselves.
Yeah. Mm-hmm. And the organization, as it is, as we speak, it says it has intensified its domestic violence awareness campaigns throughout the country. And today they had programs in the Buhera community where they are just conducting their awareness campaign and sharing information on how to get assistance whenever you find yourself in such a situation, Marv.
Yes, PJ. In fact, that really touched me, because I had actually posed a question to Mrs. Mazango to say, how are you working with rural communities?
Yes.
So she actually said, yes, today they are in Buhera and they are meeting with community heads, and they have community working groups where they actually encourage victims of domestic violence to discuss amongst themselves and also to find out what solutions they can have. Mm-hmm. But Musasa is also saying that they are working with other organizations and the government to provide what they call safe houses for victims of gender-based violence. And from what Mrs. Mazango said, she says this has actually assisted in having more people actually coming up to feel safe enough to report their cases.
Yeah.
Because in most of the cases, like what she was telling me, the abuser is actually in the home.
Mm-hmm.
So when somebody does actually come in to report, they are afraid to then go back home. So then they are taken to these safe houses.
Yes. Kuhlelo lethu lamhlanje kwabasanda kusixhuma singumsakazo we-Studio 7 e-Voice of America. Lapho-ke esikuhlelo asiyihluzeni bomama. Kuhlelo lethu namhlanje sikhuluma ngodaba lokuhlukuluzana ezindlini, i-domestic violence. Laloba kulomthetho okhona osowafakwayo ukuthi nxa umuntu engatholakala elecala lokuthi uhlukuluze omunye wakhe, uyenelisa ukuthi avalelwe. Njalo-ke asigxilanga kuphela ekuhlukuluzweni kwabomama kuphela, siyakwazi ukuthi ukuhlukuluzana kubuya ngendlela eziningi njalo ezindlini khona lapha labo kulabo baba labo abahlukuluzwayo. Kodwa-ke hhayi ibalihlekana inombo isilinganiso sabo sabahlutshwayo balutshwana. Yikho-ke asiyihluzeni bomama lamhlanje udaba lolu lokuhlukuluzwa ezindlini.
Aiwa, icho icho kwa DPJ, kunyangwe zvedu nhasi tiri kunyanyo tarisa kushungurudzwa kwemadzimai. Sekutaura kwaita PJ, pane vamwe varume vanoshungurudzwa, asi kwa nhasi tiri kunyanyo tarisa kushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana. Uko kuri kunzi iko pari zvino, kuri kuramba kuchienderera mberi kana kuri kuwedzera munyika.
Uyezve,
nekutaura kwatati tiri kuita nesangana remusasa project rari kuti iro mamirira akaita upfumi hwenyika. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti dambudziko iro rirambe richienderera mberi, PJ. Uyezve ndaita rombo rakanaka kuti ndataura namai Mazango zve vekwamusasa kuti vanyatsotitsanangurira kuti avari kuti masafe house aya avari kuti unokwanisa kuenda kana iwe uri kushungurudzwa uchizotya kudzokera kumba kwako ndeapi. Tombonzwa kubva kuna amai Mazango vekumusasa project.
Yeah.
Pane chirongwa chakaita chiri kukurudzirwa nehurumende. Yaona kuti madzimai mazhinji akasangana nedambudziko haana kwekutizira kuti chero achida kuti dambudziko iro rawane rubatsiro, anogona kunge ari kungoramba achishungurudzwa mumba maari kugara. Saka takakurudzirwa kunzi tive tinogadzira nzvimbo dzakadai. Musasa yakanga ichitungamirira ine iyoyo yatiri kuti safe house, kana kuti musha wemadzimai, imwe chete munzvimbo yeHarare. Asi hurumende yakazozvisapota nemamwe ma UN agents anobatsira takataka taane atinoti ma community based shelters misha yakadaro yemadzimai iri kunzimbo dzekumaruwa kunzimbo idzi kunenge kuchiwanikwa zvese zvanandichitaura zviya zvakaita secounseling zvikubatsirwa nezvidzidzo kubatsirwa kutevera nyaya kana paine munhu state asangana nedambudziko rekubatwa chibharo mwana asangana nedambudziko rekubata anobatsirwa zvakare agere panzvimbo iyoyi nekuti dzimwe nguva anenge abatwa chibharo nemunhu waari kugara nashe ndingakupei muenzaniso waizvinozvi watinawo zuva ranhasi nde mwana akabatwa chibharo nababa vake munin'ina wake akabatwa chibharo nasekuru baba vababa vake saka zvakadaro pamusha apa hapachagarika vana ava tinenge taakuchiti tavachiuya vagare kunzvimbo idzi dzatiri kuti safe houses vachitevera nyaya idzi kuti munhu anenge apara mhosva uyu awanikwa achitongwa uyu mwana ari pakachengetedzeka
vanenge vachida kuenda kunzvimbo dzakadai vanodziwana sei vanodziziva sei kuti dziri papi
isusu tine yatinoti toll free namba iyi inoshanda neeconet inofonwa pachena saka kana munhu anenge asangana nedambudziko anogona kufona panhamba idzodzi dzinoti 0808 0074 0808 0074. Kana achinge afona ipapo anotaura nemuyananisi anenge ari pafoni ipapo 24 hours zuva rose haina painonyarara saka akabatsirwa anobva ataura dambudziko rake ochiudzwa kuti anofamba sei asi vanenge vari pedyo neofisi dzemusasa semuno muHarare tiri panhamba 64 Selu Avenue corner 7 naSelu munhu anogona kungouya ipapo nemakumbo ake chaizvo kana une munhu wauri kuziva ari kusangana nedambudziko angade kubatsirwa nepekugara ipapo patinenge tichiti pari temporary pachirungu unogona zvakare kuuya pamaofisi edu kuBuruwayo tinawo muna 49th Street tinayowo zvakare ofisi yekuti munhu anogona kuenda kuBuruwayo ikoko zvakare tikabva muBuruwayo 60 kilometers tichienda kunonzi kuBhubhi tine shelter iri ikoko zvakare kuGweru tinayo zvakare shelter pamwe chete neofisi saka zvese izvozvozvo munhu anogona kufona panhamba idzodzo oendeswa kwaanenge ari pedyo nako
aiwa apo tiri kunzwa kubva kuna amai Nyasha Mazango vekumusasa project vari kutaura kuti kune avo vanenge vari kutarisana ivavo nedambudziko rekushungurudzwa kungave kuri kushungurudzwa kwekurohwa kunyombwa kana kunyimwa chikafu chaicho vanofanira kuita sei vari kuti ivo huyai kumahofisi edu tiriko muHarare kuBuruwayo nekumwewo kwavataurazve asi vari kuti huyai musatyi
lapho ke besikhuluma lo nkosikazi Mazango yena ke ngowe Msasa project labo abanceda ababehlukuluziwe ngikuthi ngingathatha isikhathi eside lokho ngikhuluma wathi sibingelele kumbe sibulise abahlonitshwa bethu abakhona kuhlelo siyakwamukela nkosazana Thabita Khumalo
niyabonga kakhulu
ye uyaluzwa udaba olusegudwini ikuthi ke isikhathi esiningi kade sikhulumayo lonkosikazi Nyasha Mazango weMsasa project ukhulume ngama safe houses lina selike njengohulumende njengabameli abedalela eParliament selike lasebenza labona kulolu hlelo kumbe ngithi kulesi siga sokuthi abesifazana bayahlukuluzwa ezindlini la
hayi mina ndibizana kodwa kakhulu kakhulu
yeah
onomudomi endibonayo ukuthi siqezile ukuhlukuluzwa kwabesifazana kumele iMsasa project ingene kuzulu
yeah
ngoba lapha sikhuluma ngomama ohlukuluzwayo kasebenzi kafindanga uyenje so uma esehlukuluswa kunzima ukuthi akhiwe umuzi wona lowo ngoba kula lapha azakuya khona nje ukusebenza kumele siye khankasa sifundise omama ukukugama ngoba sikhuluma kwinginge iyithethi khona kodwa omama bethe behlukuluswa okusho ukuthi yebo nayiyesifakile imithetho so kumele siyedina indaba enza ukuthi imithetho le omama bangaze bayilandele ukwenza besazi ukuyafikisa ukuhlukuluzwa kwabo emthethweni kuyini
ye
ngikulathekile nkinga khona
ye kodwa wena ngumbono wakho ubona ngani ama safe houses la ayanceda na?
Hayi, mina ngingakumama esengizenkinga abahambisa kuma safe houses. Ngizathola ukuthi ama safe houses ngakawaphiwa imali elingeneyo eyokwenza ukuthi omama laba bazimele banelise ukuthi bazigcine. Iningi labo bagcine bekubona kungcono ukuthi babuyele bayehlukuliswa. Ngizakupha umzekeliso kweyami constituency ngilesikolo esilala mntana abanisho 450. Athi 450 khonapho 185 ibe lomkhuhlane wengculazi.
Yeah.
185 ngikhuluma nalapha abantwana ngakuthola ukuthi abantwana laba bayadliwa ngulo. Sebedliwa ngulo ngingazama ukuthi hayi ukuthi ngenzeni yidingo nalaba abantu abahamba abantwana lakirephu ukuthi bayebuswa ngabadinga nje nalaba abantu sengifika babuphisa babutsha. Kodwa ngathola ukuthi yena luba ngimbothisileyo eyegcinini. Umama naye lo mkhuhlane wengculaza ulele phansi. Athetha akusela muntu uzabhadala irenti, akusela muntu uzabanika ukudla abantwana kabasaya esikole, umntwana njalo yinkazana usethengisa futhi emekisini ukuthi abise ukudlendlu.
Anizakuthi ubambe khonapho, nizakubamba umlomo.
Kalisa lapho ukubuza khona kakuyena.
Ye, Makhumalo. Bamba khonapho ecingweni, sike siye kuMarvelous akhulume lomunye umhlonitsha wethu. Kodwa ke ngingakakuphi Marvelous, wothi ngibaphe abalaleli inombolo zocingo ezemsaza project nxa uthe wadibana lomunye umuntu oyabe ehlelwe ludubo lokuhlukuluzwa endlini. Inombolo zocingo zithi 0808-0074. Ngizaphinda njalo 0808-0074.
Aiwa, PJ ndaona apa kuti Honorable Shua vane zvavari kuda kutaura zvakati one day. Yeah. Asi tine munyarikani mumwe, amai Judith Chiyangwa, vesangano reGirls Legacy. Makadi yenyu amai Chiyangwa?
Tiripo kana makadi niyo ini.
Aiwa, tiri wadi murikunzwa nyaya iri mugango parizvino. Tirikunzwa kuti isu kushungurudzwa kwemadzimai uyezve kwevanasikana vechidiki kuri kuti wandei munyika. Imi muri kuona sei sesangano rinoshanda nevanasikana vechidiki?
Tinotenda. Nyaya yekushungurudzwa kwevana inyaya yatinosangana nayo mazuva ose. Isu sesangano reGirls Legacy tinonyanya kushanda nevana vanotangira makore 12 tachisvika pa24. Dambudziko guru riri kusangana nevana ava inyaya yekuroorwa iri kunzi machild marriages. Asi kwatiri takatarisa nyaya iyi inyaya yevana vari kuwanikwa vachiita zvepabonde chekutanga. Kechipiri vari vana vanobatwa, kunenge kuri kubatwa chibharo. Saka dambudziko ratinoona kazhinji kacho nderekuti vanasikana vezera diki irori vanogona kunge vachisangana pabonde nevamwe vakomana vezera ravo. Kwozoitawo vamwe varume vanenge vari vechikuru, inobva yaita iyo rape kazhinji kacho. Saka takatarisa nezvakasvitarwa nemusasa, tinofara kuti kune masangano anenge aripo achibatsira vatingativo masurvivors. Asi isusu takatarisa nevanasikana tinenge tichida kuvabatsira kunyange vasati vasvika mumatambudziko akadai, kuti vagare vane ruzivo rwekuziva kuti pavari kukura vachange vachisangana nematambudziko akadai. Zvambotaurwa nyaya yeupfumi hwenyika, vana vazhinji vanowanikwa vasingaendi kuchikoro, vana vazhinji vanowanikwa vakagara kumba, kazhinji kacho vanozopedzisira vasina zvekuita. Vazhinji vacho ndo vanowanikwa vakuwanikwa munzvimbo dzatingati dzinovaka njodzi. Vazhinji vacho vanoda kutanga kuita zvatingati zvekubuda kunhu ndo zvinoita kuti vazowanikwa vachibatwa chibharo. Saka tinoda kutarisira kuti vana vezera iri vana vanofarirwa kunge vachiwanikwa vari muzvikoro, vana vanofarirwa kuwanikwa vari vakachengetedzwa. Asi tichitarisa mamiriro akaita nyika, vabereki vazhinji vanenge vari kunze vachishava vachida kuti vana vawane zvekuita. Saka vana vazhinji vari kushayiwa yatingatizvo guidance kubva kune vabereki vavo kuti vange vachikwanisa kunge vachienda mberi. So ndozvimwe zvematambudziko anogona kunge asinawo kubatwa sezvizhinji zvabatwa mune vatauri. Asi takatarisa kudaro, isusu seorganization tine yatinoti Stop the Bus campaign.
Inofamba sei?
Taona zhinji mbere kuti havasi vese vanokwanisa kubuda mudzimba vachinofona kana kuti vachinosvika kumahofisi edu. Saka Stop the Bus tino
pinda mumaruwa akasiyana siyana munogara vanhu tinenge tine bazi redu rinenge rine magweta bagweta vanenge vachipa rubatsiro kune avo vane matambudziko anoda kumirizirwa nemagweta tinenge tine vanotarisira futi nezveutano patinofamba tinoita yatinotizvo HIV neSTI screening tichishandawo nevamwe mapato akasiyana siyana akaita sana family support trust vane ruzivo rwakanyanya rwakadzika nemaererano neutano tinofamba zvakare nevatinoti macounselors vanenge vachitaurirana nevana nemadzimai vanenge vakasangana nematambudziko aya saka kufamba kwatinoita tinosvika mudzimba dzinogara vanhu kuti vanhu vange vachikwanisa kusvika patinenge tiri vawane rubatsiro rwose rwavanenge vachida tinoshanda nemapurisa tinoshanda nemanesi vanenge vari muzvipatara nemumakliniks anenge ari munharaunda imomo kuti vanhu vange vachikwanisa nekuti havasi vose vanokwanisa kubuda kana kuwana dhora chairo rekuti vakwire bhazi kuti vaende vanowana rubatsiro saka isusu tichi
ndombokubatai muromo ipapo
maichi
yangu ndombokubatai muromo mbijana ipapo tinenge taita muteereri wedu ari kuda pamwe angange ane muvhunzo wokukuvhunzai saka batai henyu makadaro pj you can take our caller
siyakwamukela kuhlelo lwethu silomlalelo lapha igama lakhe angikwazi kumbenza libala kuhle ngumlondo
mlondo
yebo
mama yapha ya linjani bomama
hayi siyaphila linjani lini
siyaphila
yeah
leyazi i-program yenu yona le ngakhe ngimelele for 2 years as I'm so that's it angazi ukuthi ngalibiza ngilithini ukuthi kuzonda then we hatred umntanami waye chati wahlutshwa yindoda athi simhluphile ngathi mina hayi kabakuthiwa imsasa yona leyo kobulawayo the worst thing into engayizondayo yikuthi wona abantu bakhona ngapha sebesithe na yena daye reporter edinge amaloya kanti bona umsebenzi wabo ngokwenzani what is their use
sengakuzwisisi
ukuthi limela abomama then li-supporting bangama-supporting sites angisakwazi khonapho for the past 2 years ngaze waze waphuma ekwenjeni umntanami wabuya ngikhaya there's nothing ungakhuluma labo thi khona bayawayawaya beza so lithi liyancedana lizanceda njani lincede obani lilamasaidi labantu elibafunayo
ye honorable Khumalo ukhona lapha ecingweni ungamphendula ngamafitshane bathi isikhathi sethu asavumi kodwa ke ngicela libambe khonapha ecingweni lonke lo Makhumalo akanye lo baba uMlondo ngoba sesiya ngale kohlelo lapho esiya khona ebulenjini ukuthi sesuke isikhathi ke sokuthi sivalelise abalaleli bethu abakuradio kodwa ke siyaqhubeka ngengxoxo yethu mavelazi
Aywa, for real we would like to just thank our guests and our listeners as we migrate we are now streaming live on www.voashona.com. So you can join us there. Thank you. Stay tuned.